amai Ellen Duven ndimuzvina bhizimisi uye vanoti vanorangarira vachikura kuti madzimai akawanda aikoshesa kuve nemimwe midziyo yemumba yaitengwa kubva kuChina sezvo yaionekwa semidziyo yemhando yepamusorosoro. Amai Duven vanotengesa mbatya kunyanya dzevanhurume dzemhando yepamusoro dzavanotenga kubva kuChina. Vanoti kushora kunoita veruzhinji zvinhu zvinogadzirwa kuChina hakukodzeri nekuda kwekuti vekuChina vanogadzira zvinhu zvakasiyana siyana uye isarudzo yemunhu ega ega kuti anoda kutenga zvinhu zvemhando yepasipasi here kana kuti kwete. Muzvare Musawenkosi Nyoni ndivo sachigaro weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations muBulawayo uye vanorarama nekutenga nekutengesa mbatya. Muzvare Nyoni vanoti kunyange hazvo vanhu vachishora zvimwe zvinhu zvinobva kuChina zvinotengeswa munyika, zvinhu izvi zviri kubatsira veruzhinji vakawanda.
Munyika munomu hamuna mari, vanhu havasi kuenda kumabasa, saka zvinhu izvozvo zvakachipa zvemadhora 42 izvozvo vanhu zvinokwanisa kuti zvivararamise nemhuri dzavo because vanokwanisa kutenga izvozvo zvakachipa zvacho nekuti vanhu mari hapana. Nesuwo futi tinotengesa tinokwanisa kurarama nazvo izvozvo zvatiri kutenga kumachina because izvezvi mari hatina, saka nesuwo tenge tichida zvinhu izvozvo zvakachipa zvine mutengo uri pasi. Pare zvino munyika medu hatikwanisi kuti tiite zvedu zvatinoti zvacho zvakasimba hakuna because mabasa hakuna, saka zvinotibatsira isusu zvemachina izvozvo.
Vasamukele Hadeve ndiwo mukuru mukuru wesangano Republic Policy Research Institute of Zimbabwe kana kuti PRIZ uye vakambovewo mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe wechirudzi cheMandarin chinotaurwa kuChina. VaHadeve avo vanogara vachishanya kuChina vanobvuma kuti veruzhinji vemunyika vanotarisira pasi vanhu vekuChina pamwe nezvinhu zvavanogadzira, asi vanoti izvi zvinoitwa nekuda kwekusaziva chokwadi chizere pamusoro peChina. Chipanga Mazano wesangano rePRIZ vaBatler Tambo vanotsigira kuti veruzhinji havana ruzivo rwakakwana pamusoro peChina, vachitiwo kutaura kunoita vamwe kuti mbatya dzakachipa dzinobva kuChina ndidzo dziri kuuraya maindastri emuno, kusataura chokwadi chizere.
Kuti titi isusu manufacturing industry yaurawa chete nenyaya yembatya dzeChina, ipapo tinoita kudzana dziri nhema. Chokwadi ndechekuti Zimbabwe iyo yatingati cost of production yembatya yapa musorosa muZimbabwe kana munhu aida kuprojeka mbatya. Kungava kuti kana donje rachona rarimwa muno muZimbabwe, rarimwa muno muZimbabwe atingati mainputs aina anenge aidedzera mari dziri pamusorosa kozoya kuti chero iwo vane mafactory ekuti vagadzire mbatya. Chatiri kuona ndechekuti chekutanga vari kuchema kuti magetsi ari kungoenda nguva yoga yoga zvekuti zviri kuva isa pachinhano chokuti mbatya dzavanozopedzera vabudisa dzodhura zvikurusa kupfuura mbatya dzirubva kune dzimwe nyika dzakaita sana China. China haisi inongogadzira mbatya dzakachipa chete chete, inotori nemamafactory anogadzira mbatya dzinodhura zvikurusa.
Mutauriri weboka revechidiki muMDCT vaBrian Duve ndemumwe weavo vane kusagutsikana panyaya yeukama hweZimbabwe neChina. Vanoti Zimbabwe ichakwanisa chete kubuda mumadhaka mairi kana munyika mukave neutongi hwejekerere. Vanotiwo Zimbabwe inofanirwa kugadzirisawo ukama hwayo nenyika dzekumadokero sezvo China ichidyidzanawo nenyika idzi.
Hatina chatinogona kushora pahurumende yekuChina, but like any other responsible government havakwanisi kungopa zvinhu zvavo kune vanhu vavanoziva kuti havana rekodhi rokushanda zvakanaka. Saka isusu tingoti look east haina chainochinja vezivo vekuEast vanowirirana nenyika dzekuwest vachidzidzana zvakanaka, mari dzavo dzichishanda zvakanaka. Saka hapana chingambova exceptional pakuti Zimbabwe yaluka east, and tikuti tane makore anosvika 15 or 16 vamugabe vachiti vakangotarisa kuEast, asi iko zvino zvinofunga bonus tiri kutoishayo vakangotarisa kuEast ikoko. Saka kwatiri tingoti hazvina zvazviri kureva.
Vakambo vegurukota rezvemari variwo mutungamiri webato remavambo kuSiledon vasimba makoni vanoti nekuda kwekuti China ndiyo nyika iri panzvimbo yechipiri pasi rose kuchitariswa kusimba kwehupfumi hwenyika dzakasiyana siyana, veruzhinji vanokwanisa kuwana pundutso kubva paukama hweZimbabwe neChina. Asi vanoti izvi zvinoitika chete kana hurumende yeZANUPF ikaendesa zvido zveveruzhinji pamberi kwete kuita zveumbimbi ndoga zvinopfumisa vakuru vakuru veba toiri chete.
Hazvisi chisungo cheumwe munhu kuti iye ndiye anoya kuzosimudzira zvido zvedu. Saka panoitwa nhaurirano pakati pevatungamiri veChina nevatungamiri veZimbabwe, veChina vanonga vari kutsvaga kusimudzira zvido zvavo, isu veZimbabwe tiri kutsvaga kusimudzira zvido zvedu. Kana tikabwaira tinomuka tikaona vatora vaenda. Saka ine handidairi kuti dambudziko nderekuti tipomere China mhosva yekuti haisi kutiitira zvatinoda. Dambudziko nderekuti isu tiri kusimbaradzai here kuti China kana uchida kudyidzana nesu uye uchaita ichi neichi neichi nenzira iyi munguva iyi.
Kunyange hazvo pane kugunun'una kweveruzhinji kuripo, kuchikidzana pakati peZimbabwe neChina kuri kuramba kuchikura, izvo zviri kuita kuti vanhu vanobva kuChina vachiuya muZimbabwe vawande, ukowo vanobva munyika vachienda kuChina vachiwandawo. Izvo zvave kuita kuti vamwe vanhu vemuZimbabwe vawanane nevekuChina. Kunyange hazvo vamwe vachishora wanano yakadai, vamwe vanoti izvo zvinogona kuwedzera kusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.